Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 15/2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Africa's economic transition depends on good government, healthy populations, and reliable and affordable energy.
These things kuvandudzika kwehupfumi hweAfrica kunokwanisika chete kana paine kutongwa kwenyika kwakanaka.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti pasina utongo hwakanaka Africa haikwanise kubudirira.
About 588 candidates were caught along the way during the investigations, but we believe that there are more.
Vana 588 ndivo vabatwa kusvika parizvino, asi tinofunga kuti vakawanda uye tichavabata patiri kumaka bvunzo idzi.
Vana vanodarika mazana mashanu vanonzi nezimuseki vakaita uori wekuwana mapepa ebvunzo dzeolevo dzisati dzanyorwa. France yave kusangana neArgentina mufinari yeWorld Cup nemusi wesvondo kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wemazuva matatu weUS Africa Leaders Summit uri kuenderera mberi muWashington DC nhasi, vatungamiri vachisangana vega kuzeya nyaya dzekutengeserana uye kuti Africa ingabatsirwe sei kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwechikafu. Asi pamusangano uyu nezuro, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakati vaisa parutivi homwe yemabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti US$55 billion kuti vashande nehurumende nemasangano akazvimirira oga kusimudzira upfumi hwenyika dzemuAfrica. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu vaBiden vakati vakazvipira kushanda nevatungamiri vemuAfrica kusimudzira nyika dzavo. VaBiden vakatiwo pane chibvumirano chekutengeserana pakati peAmerica neAfrican Continental Free Trade Area nezvimwe zvibvumirano zvinosimudzira upfumi.
Africa's economic transition depends on good government, healthy populations, and reliable and affordable energy.
These things kuvandudzika kwehupfumi hweAfrica kunokwanisika chete kana paine kutongwa kwenyika kwakanaka, vanhu vaine hutano uye magetsi nedzimwe mhando dzemoto zvichiwanikwa. Izvi ndizvo zvinotarisiswa nevemabhizimisi kana vachida kuuchika mari dzavo. Zvinokwezva mikana mitsva uye mishandira pamwe nemakambani ekunze. Amerika yakazvipira kutsigira zvirongwa zvose zvekusimudzira upfumi hweAfrica pasina anosaririra uye kuumba hwaro hwekuti kutengeserana kuve nyore pakati pevemabhizimisi vayo nevekuAfrica. Amerika yakazvipira kushanda neAfrica kuti ive neramangwana rakajeka.
Vakatiwo nyika yavo yaisa parutivi mari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti US$350 million yekusimudzira humizha nehumetura pakufambiswa kwemashoko kana kuti digital transformation with Africa.
This will include partnerships between Africa, African American companies.
Izvi zvinosanganisira kudyidzana kwemakambani emuAfrica nemuAmerica munyaya dzekuona kuti madande mutande akachengetedzeka.
Mumiriri weAmerica kuUnited Nations Amai Linda Thompson Greenfield vakatiwo kubatsira Africa hakunei nekuti yatsigira Russia here kana kuti kwete mukurwisa kwairi kuita Ukraine. Asi havasi vatungamiri vese vemuAfrica vakakokwa kunhimbe yeAmerica. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakapidigura hurumende vachishandisa chisimba vanoti Guinea, Sudan, Mali neBurkina Faso havanawo kukokwa. Kumucheto wemusangano uyu vaimbova mumiriri weAmerica muZimbabwe vaTom McDonald vati vanotambira dano renyika yavo rekusakoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Vati vaMnangagwa vanofanira kutevedzera utongo hwejekerere.
Nyika yeZimbabwe ichiri pasi pezvirango zveupfumi zveyakatemerwa neAmerica. Izvo zvandinotsigira sezvo Zimbabwe ichine basa guru rekuita kuti zvibviswe. Ndanga ndiri munyika iyi pakatanga bato rinopikisa reMDC raitungamirirwa naMushakabvu Morgan Tsvangirai. Munguva yesarudzo ndikaona nhengo dzebato iri dzichiurayiwa nekurohwa. Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dziri pachena dzinoremekedzwa nepasi rose kuti zvirango zvibviswe.
Asi vachitaura neStudio 7 gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, avo vari kumirira Zimbabwe vakati havana kufara nedanho reAmerica rekusakoka vaMnangagwa iri.
Zvatanga musangano unonzi US Africa Summit, Zimbabwe yanga isingakokwe. Saka Zimbabwe yazokokwa pano uno. Asi yakokwa isina kukokwa kana muzinzwa zvandotaura. Kuru weZimbabwe haana kukokwa. Minda uya ndakamirira Zimbabwe. Tinogumbuka nazvo nokuti kana kuchingonzi Africa inoincluda Zimbabwe. Saka ikuru nyika yeZimbabwe anofanira kunge achikokwawo kudariro serenei.
Vachipawo pfungwa dzavo vatawanda jokora vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vati zvakakosha kuti Zimbabwe iremekedze kodzero dzevanhu kuti ikokwewo kumisangano yakadai, uye inofanirwa kushandisa mari yaichawana kubva kuAmerica zvisina huori.
Kana mari iyoyo yasvika, mari iyoyo yauya, ngaishandisirwe vanhu, ngaishandisirwe zvavanenge vanzi neAmerica vaishandise. Vanoshatirisana neAmerica nenyaya yekuti vanopiwa mari iwo wodya mari kunge mushongo wemusana. Mari iyoyo haisvike kuvanhu. Mari iyoyo haiitiswe basa rainenge ichifanirwa kunge richiitwa. Kana vaakubvunzwa kuti mari yafamba sei, voti America yazviitire. VaMnangagwa havana kushedzwa kuti vange vaine vamwe vavo. Nyaya yavaregererwa kudanwa ndeyekuti vari kutyora kodzero dzevana veZimbabwe.
Musangano wakadai wakapedzisira kuitwa muWashington DC makore masere adarika uchikokerwa nevaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Marvelous Mhlanganyahuye.
Kanzuri inoona nezvebvunzo munyika yeZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC nhasi yaudza paramende kuti vana mazana mashanu nemakumi masere nevasere kana kuti 588 vakabatwa mushure mekuwanikwa vaine mapepe ebvunzo dzisati dzanyorwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi, mutevedzeri wemukuru weZimsec vaFarai Zisengwe vati vanofunga kuti vachabata vamwe vakaita uori pabvunzo.
About 588 candidates were caught along the way during the investigations, but we believe that there are more.
Vana 588 ndivo vabatwa kusvika pari zvino, asi tinofunga kuti vakawanda uye tichavabata patiri kumaka bvunzo idzi.
VaZisengwe vati zvakabuda mubvunzo dzeadvanced level zvichaziviswa munandira gore rinouya, asi zvakabuda mubvunzo dzeo level zvichazoziviswa kana vapedza ongororo yavo. Vaenderera mberi vachiti nzira yavanomaka nayo bvunzo inoratidzawo mwana wese anenge abira. Mumwe mukuru weZimsec vaTelani Mugoni vati vane unyanzvi hwavo hwavanoshandisa kana kuti malpractice detection tool uhwo vati hunoratidza kuti munhu akabira bvunzo here kana kuti kwete. Vati wese akabira bvunzo haapiwe zvakabuda mubvunzo idzi uye anombomiswa kunyora bvunzo kwemakore maviri. Asi vamwe muguni vati vaita dambudziko rokuti vamwe vana vechikoro vanonzi vakabira bvunzo vari kupikisa mitongo yavari kupiwa. Sachigaro wekomiti yedzidzo yepasi vatorerai moyo, nenhengo dzekomiti yavo varatidza kusafara nekuti ZIMSEC haichengetedze mapepa ebvunzo sezvinotarisirwa. Asi vazisengwe vati ZIMSEC haina zvikwanisiro zvekuita izvi, vati ndokusaka vachida rubatsiro nerutsigiro kubva kuvarairidzi nevamwe vese vane chekuita nebvunzo. Pane nzvimbo zviuru zviviri nemazana mashanu 2500 dzinonyorerwa bvunzo dzeolevo munyika yese, asi iyo ZIMSEC ine vashandi mazana matatu nemakuma sere chete 380. Imwe nhengo yekomiti iyi vaJohnson Maduku veZANU PF vachimirira Bikita East vati bazi redzidzo yepasi rinofanira kugadzirisa zvinhu.
Vanhu vanoda kupasa vakawanda, even kuhigher education kune unogona kulika zvinhu zvichibva nekuno vanodzidzisa. Saka ndinotsoti problem yacho haina kunyanyisa kuvadzidzi, nokuti nyange denda ndiri kuchikoro ndikaripona bepa ndodawo kupasa ndinototi ndari wana. Saka ndiruti ichi I'm not sanitizing kana kujustify vanyori vebvunzo vanosangana nebepa, but sosi yacho manje ndiri kukanganisa sosi yacho ndopane nyaya.
Vange vakamirira munyori mubazi redzidzo yepasi vaBarnabas Mangosho vatiwo bazi ravo riri kuitisa vakuru vezvikoro zvidzidzo zveutungamiriri kuti vaite basa ravo nemazvo vasaite zveuori. Mutauriri mubazi iri vataungana ndoro vatiwo bazi ravo richaendesa bhiri rekuvandudza mashandiro eZIMSEC kana kuti ZIMSEC Act kuparamende.
Do with underhand dealings and corruption within the education sector.
Tichatarisa nyaya dzakawanda dzinosanganisira uori, uye tinoda kuti zvese zvigadziriswe nemutemo.
ZIMSEC inoti bvunzo dzakabirwa ndedze ordinary level mathematics paper 1 and 2, English paper 1 and 2 necombined science paper 1, 2 ne 3. ZIMSEC inotiwo bvunzo dzakabirwa matunhu ese munyika, asi dzakabirwa zvemhando yepamusoro kuchipinge, masvingo nezvishavane. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, varamba mashoko ekuti vakuru vezvikoro ndivo vanoburitsa mapepa ebvunzo asati anyorwa, vachiti vashandi veZIMSEC ndivo vanoburitsa mapepa ebvunzo vachipa hama neshamwari dzavo kana kumatengesa.
ZIMSEC is not honest kana ichifunga kuti mazama nechinanongolika kuzvikoro chete. Kuzvikoro chipenga chekulika kumazama nation, but akawanda anolika paanenge achitoitwa maitem writing.
Nyaya yekubirwa kwebvunzo yapindawo muzvikoro zvepamusoro zvakaita seUniversity of Zimbabwe, uko kwakatosungwa mumwe mukuru wemapurisa aiita zvidzidzo zvemutemo. Pane vamwe varairidzi vane chitsama vakamiswa mabasa nekuda kwenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Pamusangano waitwa nhasi muHarare wakokerwa nesangano rakazvimirira reCenter for Natural Resource Governance, vagari vabva kunzvimbo dzinocherwa zvicherwa dzakasiyana-siyana munyika vachema-chema nekushayikwa kwebudiriro munzvimbo dzavo, vachiti zvicherwa zvaunza kutambura pamwe nekukanganisirwa nzvimbo dzavanogara. Nyanzvi dzatiwo kuti nyika iwane cheuviri inofanira kutengesa zvicherwa zvakwenenzverwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano uyu, mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vati vanhu vanogara kunzvimbo dziri kucherwa nemakambani makuru mamwari kunze vanofanirwa kuwana chouviri kuzvicherwa zviri munzvimbo yavo. Vaenderera mberi vachikurudzira hurumende kuti ise mitemo nezviga zvakasimba zvinokurudzira kukwenenzverwa kwezviwanikwa zvisati zvabuda kunze kwenyika.
Tichitarisa zvicherwa zvedu zvatiri kuwana ikozvinezvi, tingati maruvhuruvhu musararidzwa, nekuti maminerals anowana value kana aprocesswa, ingauri madiamonds, ingauri chrome kana platinum. Vanhu vanokwanisa kusmelta platinum nekupolisha madiamonds vanowana value yakapetwa kana mazana matatu kudarika value yese tinenge tachera tongotengesa ari raw. Saka chinhu chiri kudiwa chikuru muZimbabwe kuti mining idevelope nyika, kuita make sure kuti chese chatiri kuchera chino proseswa nyika yedu yeZimbabwe.
Vatione kuda kwekuti zvicherwa zvinopera, makambani ari kuchera zvicherwa kunzvimbo dzakasiyana siyana dzakadai semarange, wange nedzimwewo nzvimbo munyika, vanofanirwawo kuona kuti vabatsirawo vanhu venzvimbo idzi.
Saka Zimbabwe inofanira kuziva kuti maminerals achapera. Saka tinofanira kuchironga iko zvino tichinawo maminerals acho. Kuti tingaite sei kuti ikonomi yedu irege kuramba ichidependa paminerals, asi toshandisa marevenue atiri kuwana kutanga kuendawo kumamwe masector akaita semanufacturing, agriculture.
Izvi zvatsigirwawo navafungai Naitai vanga vari pamusangano uyu vari mugari wekumarange uko kunocherwa mangoda.
Inofanha kuisa maprojects ekuti kana mineral iri kumainwa yapera, vanhu vanosara vachirarama. Imwe wei yekuita izvozvo ndeyekuti vakaisa magetsi kumaruwa. Mabasa akawanda anoitwa nevanhu vachishandisa magetsi, mabhizinesi akawanda. But ukatarisa mining iri kuitwa, iri kungosiya vanhu vari varombo ende vacharamba vari varombo zvachose.
Vamukasirisi Banda vanotungamirira chirongwa cheStop the Bleeding campaign chemuAfrica, icho chinorwisa kuti dunhu reAfrica risarasikirwa nemari dzinobudiswa kunze kwenyika zvisina tsarukano, vatiwo zvicherwa zvikatengeswa zvakakwenenzverwa zvinobatsirawo kuti hurumende iwanewo mari yakawanda.
The increase of the taxable base. Ma mkano mare wehurumende kuti wane tax yakadini yakawanda, because value inenge yadini yakura.
Sachigaro wesangano rakazvimiririra Remedlands Natural Resources Agenda, vaSilas Mutendeutswa vaudzawo Studio 7 kuti nzvimbo dzine migodhi dzinofanirwa kuvandudzwa.
Tutazoti maini yeye inofanira kusiyawo nhaka yezvipatara, nhaka emigwagwa yakanaka, nhaka yemvura dzakachena. So that bamwara tirogona kuudzawo vana vedu kuti pamunoona pakadai paimbwa nemaini.
Zvicherwa zvakawanda munyika zvakadai segoridhe, mangoda, platinum nezvimwewo zvinotengeserwa kunze kwenyika zvisina kukwenenzverwa. Izvo zvinonzi nenyanzvi zvinoita kuti Zimbabwe irasikirwe nemari yakawanda, sezvo ichizotenga zvigadzirwa kubva kuzvicherwa izvi nemari iri pamusorosoro. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvezvicherwa, sezvo tatadza kubata gurukota rebazi iri vaWinston Chitando kana mutevedzeri wavo vaPolite Kambamura, sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Asi vachitaura nezuro kubhoera kwavaivhura mugodhi welithium, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati zvakakosha kuti Zimbabwe ikwene nzvere zvicherwa zvayo. VaMnangagwa vakati makambani ese achange achichera lithium munyika anofarwa kuratidza kuti achakwene nzvera sei chicherwa ichi. Vakati bazi rinoona nezvezvicherwa rinofanirwa kuona kuti izvi zvaitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeCameroon inoti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750,000 vainge vaenda muupoteri munyika iyi nekuda kwehondo yakatanga muna 2017 vave kudzokera kumusha. Hondo iyi yakatanga muchine mekunge mamwe matunhu ane vanhu vanotaura chirungu ati haachadi kutongwa nevanotaura French. Asi nekuda kwekuti hapana kurwisana kwaitika kumavhiki matanhatu adarika, vanhu vatanga kudzokera kumisha yavo. Vanopikisa vanonzi vari kurwisa zvakasimba vachirwisana nemauto akabatana nevanhuwo zvavo. Kubva zvatanga hondo yekurwisana yeUkraine neRussia musi wa24 kukadzi, America yapa Ukraine mari inosvika mabhiriyoni zviuru 10 nezvipfumbamwe kana kuti US$19 billion zvekutenga zvombo uye kudzidzisa mauto emuUkraine kuzvidzivirira. Nekune rimwe divi, Russia iri kubatsirwa nendege dzemhando yemadrone neIran. Zvombo kubva kuAmerica neNATO zvinonzi zvabatsira zvikuru kuti Ukraine ikwanise kuzvidzivirira kuti isapambwa neRussia. Panguva kwayo hurumende iri kuti urongwa hwayo hwekuda kugadzirisa zvakare ukama hwayo nenyika dzekumwawirira uri kubudirira. America svondo rino yakatemera zvirango zvoupfumi kumwanakomana wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vaEmmerson Mnangagwa Jr. nevamwe vatatu vanodyidzana neShoroma vakuda kwasheta Gwirei avo vagarawo vari pazvirango zveAmerica izvi. Pamusoro pevanhu ava, makambani maviri akaiswawo zvakare pazvirango. America iri kupomera vanhu ava mhosva dzekuita zveuori, asi Zimbabwe inoti hazvisi pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vhusango, pamwe nasachigaro veCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America zvakare vaTawanda Dzokora. Tatanga nekubvunza vaCharumbira Vhusango kuti vanoti kudii nedanho reAmerica iri.
I think about the president of the Zimbabwe, vakabamwa kuAfrica Union Summit naBiden. Asi wakati handigoni kuinda ikoko kana masanction achiripo, kana muchida kuti tiite zvekuita mabilateral okusangana muchitidana tv yavo tizokuda nayo mutv yakwedu dzitai masanction. Saka isi ri kuona kuti America yaida kutoita chitoti chokuda kutiraya kubraibha Zimbabwe kuti iuye kumatemes ayo endi negotiate patable yekuamerica while isi vakasisa pai pamasanction. Saka president pavatina handichauyi kuus Africa Summit ndine zvekuita muno zvekuvaka nyika nyika inovakwa nevene vayo. Ivo vokuamerica vabva vaisa vanhu vavaisa pamasanction vangati vari matavo zvinova mazira kutsvindira kureva kuti America haisi kuda kuita manifom panyaya dzamasanction.
Ndikubatei muromo vaCharumbira, ndaida kuti ndikugadziridzei panyaya yamuri kutaura kuti vaMnangagwa vakakokwa vakaramba kuenda kuno. Takataura naminista Shava vakati vari kunyunyuta nekuti vaMnangagwa vakasiyiwa kumusangana nenyaya yekuti vari pazvirango.
Haine information iyo ndanisina, ndine information yekuti president vakati havangabwi kuAmerica ikoko nenyaya yekuti masanction ngaatange abvisiwa kuti vavi vaviye kuAmerica.
Regai tinzwe kuna vaDzokora. VaDzokora, tiri kuona kuti kune vana veZimbabwe vakaiswa zvakare pazvirango neAmerica nemamwe makambani, munoti nedanho irori?
Izvi zvinongoratidza kuti Zimbabwe haisi kuita zvainofanirwa kunge ichiita. Zimbabwe yakaudzwa ende inozviziva kuti chavanofanira kungoita chete kuremekedza kodzero dzevana veZimbabwe. Varegere kuponda vanhu, vanhu vacho vanenge vauraya vasingasungwe. Ndonyaya dziri kuitaurwa idzodzo. VaJob Scala vari mujeri kwemwedzi inokwana mishanu, nevamwe vese venyatsime vakangosungirwa mahara, hapana nyaya yavakakanganisa. Saka izvozvi kutyora kodzero ikoko kunoitwa navaMnangagwa neZANU-PF ndokuri kuita kuti vasashevedzwe kumisangano yakakosha saiyoyi. Ko mwana waMnangagwa akaendeswa pazvirango zveupfumi zvinokanganisa chinyika? Ndiye ega ari kurambidzwa kunzi iwe uri kuita basa rekupa mari muZimbabwe, uri kutora goridhe muZimbabwe uchienda naro uko neuko. Regera zvauri kuita izvozvo. Saka kuenda kwake pazvirango zveupfumi hakuna zvakunokanganisa nyika yedu.
Regai tidzokere kuna vaVhusango. VaVhusango, manzwa zvataurwa navaDzokora.
Hai, yagara ingori kaziva kuti ndinozvataurwa navaDzokora nekutandisinavavo zvakanyanya zvekutaura, nokuti kana tipinda paredio tofanira kutaura zvinhu zvekuti kana vanhu vakateerera zvatataura nhasi gore rinouya vanofanira kuona shanduko in terms of matauriro atirichiita nepolitics dzedzemu Zimbabwe. Zvemahuman rights vaDzokora, mafantasy eAmerica ekutiraya kuita things Zimbabwe anoitika machishandisa any means that they titozva kuni vana vaDzokora vevana vabiti venyu navatamisa ndo vanogara vachiinda, ndo vakaenda kunokwereta masanction, ndo vari kuramba vachipoi masanction atakakwereta marambire aripo, rambai muchingoimpoza. Ticharamba tichivaka Zimbabwe yedu, masanction aripo, ticharamba tichibudirira, imi ticharamba muchingokomplaina, mucharamba muchingotikwereisa more and more masanction. Inyika yedu chiva tachioi ichingenda mberi, ticharamba muchiva vakawanda pamasanction vaDzokora. Asi izvozvo hazisi kuzivi zvinogona kuti kuini achii sesisisisi.
vaDzokora, pindurai tinzwe tisati tapinda mune mumwe mubvunzo.
America haiudzirwe neTriple C kana nevanhu kana navabiti kana kuti neni kuti itongere nyika zvirango zveupfumi. Vanozviona vega, vari kuona kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevana veZimbabwe voita zvavanoita. Iko zvino vaFred Zichava nevanhu vazhinji vemuZimbabwe vakauya kuno vari kugara mahotera anodhura anoita ma$1,000. Tanga tichivaona ndiri kuno kuWashington DC vari kuenda kunoita basa rekushopa. Nezuro ndakapinda mumeeting yenyika dzinoita zveoil and gas. Zimbabwe yakaona oil and gas, kwanga kusina kana munhu anga ariko asi vanhu vakashandisa mari yenyika kuuya kuno kuita basa rekuswonwa doro nekuenda kunoshopa. Izvozvo ndozvinoita kuti chero America yacho isainvite vanhu vakaita samunangagwa.
Vavhusango, tinoona kuti zvirango izvi zvakatemerwa vanhu vari muZimbabwe nemakambani. Panguva imwe chete hurumende yanga ichipembedza nyaya dzeri-engagement vachitaiwa zvinenge zviri kuratidza pundutso. Munoti
regime change muZimbabwe yakaramba kushanda vadzokora nemhuri yeyesisis, hazvitati zvakaitika nokuti isu nyika yedu inei hatigoni kuirega ichiinda through regime change. Inofanira kuinda through the democratic way zvekuti you win my election and then waunayo bidiwedeina.
Tinzwe kuna vadzokora, vadzokora.
Zimbabwe, ZANU-PF in particular is not a sincere trading partner. Vanonyepa. Vakauya kuno vanenge vachitaura kuti tichanoita zvakati nekuti vanozviziva zvavanofanira kuita kuti zvirango zveupfumi zvibviswe kana kuti zvisarambe zvichiwedzerwa.
Vanga vari sachigaro vebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare muno muWashington DC. Manzwa zvakare kubva kuna sachigaro veZANU-PF muNorth America varegis charumbira Vusango vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Munhau dzemitambo. France iyo yakarova Morocco mumasemifinal nezuro yave kusangana neArgentina mufinal yemakwikwi eFIFA World Cup ari kutambirwa kukata nemusi wesvondo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nawo dzemitambo vaBrian Musekiwa.
Hai, World Cup yasvika zvino pakati peArgentina neFrance. And ndotarisira kuti the game is going to be very exciting because my teams ese akasimba, my teams ese animal stars.
Nde vapi vamuri kutarisira?
KuArgentina tina Messi, kuFrance tina Mbappe. And ndirikuona Argentina ichikwanisa kuhwina kutora mukombe. And it's going to be a very close game and I hazvindishamisi kana tikasvika kumapena. But ndirikuda kuti Messi atore World Cup and vazhinji vanosupporta Argentina nevanosupporta Messi wacho vanoshungudze kuti Messi abide farewell to the World Cup with the World Cup trophy. Chinova chunhu changa asina career yake. Chinova izvo kuti anenge akuve recognized as the best player ever to play on this earth.
Kosei muchidaro? Ivo vamwe vanga vachiti havo anga achitamba zvakanaka kuchikwata chake kuBarcelona nekuPSG kwavi.
Nekuti chachitika ndechekuti vanga vachingoti Messi is greater than Maradona kana Pele nenyaya yekuti haana World Cup. I think akatora World Cup. Vamwe vanga vachimudauta vanokwanisa kubhiliva kuti inyanzvi yebhora zveshuwa. And also mutambo warikuona uchaita kuti vanhu vafare zvikuru nenyaya yekuti this will be the last World Cup for Messi and also this is the second World Cup appearance for Mbappe. Anove iye mutambi warikuona achapuwa torch to carry forward with the legacy yake yekutamba soccer.
Makaona sei matambiro akaita Morocco kumakwikwi aya kunyangwe hazvo yakazoburitswa neFrance mushure mekurwa 2-0 nezuro.
Morocco kupinda kwayakaita mumasemifinal zvakandifadza, zvakafadza vagari vekuAfrica zvikuru nenyaya yekuti vakabreaka history and Morocco becomes the first country from Africa to qualify for the semifinals. Chunhu chiri very encouraging. Chaita kuti mamwe countries ekuAfrica vave vanokwanisa kuona kuti zviri very possible.
Vanongorora nao dzemitambo vaBrian Musekiwa vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na8pm tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weUS Africa Leaders Summit uri kuitwa muWashington DC, uko America iri kuti yakazvipira kusimudzira mabasa emadzimai emuAfrica. Sezvo nguva yedu yapera, ragai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti pasina utongo hwakanaka, Africa haikwanisi kubudirira. Vana vanodarika mazana mashano vanonzi vakaita uori wekuwana mapepa ebvunzo dze O level dzisati dzanyorwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya muina Gaina Gumede Saidi.
Soko isikati.